Vano ziva zviri kuitika vanoti mutambo uyu wamiswa nemhaka yekushaikwa kwenhandare yekutambira mushure mekunge Harare International Conference Center iyo yangaida kushandiswa nevari kuronga mutambo uyu yatorwa nevamwe vashandisi avo vaiva tobhadhara mari yavo kare. Vanoronga mitambo yamanyuchi muzvare Monica Cheru vanoti vave kutsvaga rimwe zuva mwedzi unotevera kuti mutambo uyu uitwe uyezve uchiperekedzwa nemimwe mitambo.
Vamwe vachange varipo Cleverstone achange achirwa naTembani Mhlanga, Ivans achange achirwa naSalim Chazama, Tatenda Nyimbu achange achirwa naYamikani Mkandawire, Jeremiah Mere achange achitarisana naSidney Baloyi, pane zvakada anonzi Andrew John achange achirwa naPhilip Musani.
Muzvare Cheru vanoti manyuchi oyo akatora mabhande euremu hwemiddleweight emasangano eWorld Boxing Council, World Boxing Federation neAfrica Boxing Union ari kusvika pamagumo erwendo rwake rwetsiva nemutambo uyu.
At 33 years akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisiyirowo vadiki vari kumuya. Iye ndofunga semunhu ane mabelts 13 akunzwa kuti pake akagwasa.
Manyuchi arifanira kurwa naSherif Kasongo wekuDRC obva aturika magrovos ake zvachose. Asi mitambo yekaSolaga Premier Soccer League yaenderera mberi nhasi masikati apo yapinda musvondo regumi nerimwe chete. Chikwata chine mukombe uyu FC Platinum chaswedera pedyo nekutora utungamiri mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chabva kuna Walter Musona. FC Platinum yave pachinzvimbo chechipiri kubva pachinhano chechisere uye yapinda mapoints 10 nemasere. Chikwata ichi chainzana mapoints neHighlanders iyo iri kutungamira gungano iri, asi Bhoso inogona kuwedzera utungamiri hwayo kana ikarova Green Fuel mumutambo wayo muBarber Fields Stadium mangwana. Black Rhinos yaramba iri pasipasi petafura nemapoints matanhatu chete mushure mekurohwa uku. Murairidzi weBlack Rhinos so Chaminuka anoti vanofarira kugadzisa zvakasimba matambiro avo pamberi pegedhe nekuti mikana vari kubika asi havasi kuishandisa.
Ndingati taita maopportunities anga achifanira kuti tigowese. Nhasi uno tingati rimwe musi zvanga zvisiri zvedu, nokuti ndichitarisa kuenda pagedhi tiri kuenda rimwe musi tichiri kuda kudi kuti tikwenenzvere nyaya yekuti bhora riya tigone kuripasa mugedhi.
Mumwe mutambo wanga uriko nhasi Blue Chiefs yaita mangange 1-1 Cranbourne Bullets, asi yakwira kuenda pachinhano chechina pamusoro peManica Diamonds iyo yarohwa 1-0 neYada. Blue Chiefs ine mapoints 10 nemanomwe, Manica Diamonds ine mapoints 10 nematanhatu. Mimwe mitambo iriko mangwana uyezve yakamira seizvi: Caps United vs Simba Bora National Sports Stadium, Triangle vs Chesham Gibo, Ngezi Platinum vs Dynamos Biobab Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.